This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, mbudzi 27, 2014. Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende inotura urongwa hwayo webhajeti yegore rinouya ichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Central Committee yebato rezanupf yosangana mangwana kuti ivandudze bumbiro remutemo richapa mutungamiri wayo masimba akanyanyisa. Nhengo yemdct vajob sikala vanosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekupumana uroyi kuri kuitika muzanupf. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa nhasi vaparura bhajeti regore rinouya remabhiriyoni mana nechidimbu chemadhora. VaChinamasa vanoti zvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana zvemari iyi zvichashandiswa pamihoro yevashandi vehurumende, izvo zvinoreva kuti hurumende inosara isina mari yekushandisa kuita mamwe mabasa. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitura urongwa hwavari kuda kuti hushandiswe pamari yehurumende gore rinouya, VaChinamasa vati upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka uye bhajeti iri harina kunyanyosiyana neregore rino. Vati izvi zvinoreva kuti upfumi hausi kufamba zvakanaka. Vati mari zhinji ichaunganidzwa nehurumende ichaenda kumihoro yevashandi vayo, uye izvi zvinoreva kuti hurumende ichange ichibhadhara vashandi vanenge vasingaiti basa sezvo pasina mari yekuitisa mabasa anodiwa nehurumende. VaChinamasa vati kunze kwemari yavachawana kubva kumitero, vanotarisira kuwana mari ingangosvika bhiriyoni remadhora sezvikwereti pamwe nerubatsiro runobva kune dzimwe nyika. Vati sezvo upfumi hwenyika husiri kufamba zvakanaka, zvakakosha kuti bhajeti ravo rironge hwaro hwekuti makambani avhure uye kuti nyika ikwanise kukwezva makambani ekunze. Vanoti pari zvino nyika iri kutenga zvinhu zvakawanda kubva kunze kudarika zvairi kutengesa. Vatiwo zvizhinji zviri kutengwa kunze zvinogona kugadzirwa munyika. Nekuda kwaizvozvo VaChinamasa vati makambani achange achitengesa zvinhu kunze zvakanyanya achabvisa mitero inenge iri pasi pasi. Vatiwo kunyange hazvo vari kushanda nemabhanga ekunze akaita seInternational Monetary Fund mukugadzirisa nyaya yezvikwereti, hurumende yaveiwo nehwaro hwekugadzirisa nyaya iyi. Vatiwo mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno unofanira kujekeswa kuti vekunze vakwanise kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. VaChinamasa vanoti vanoda kutanga mabhizimisi muno vanofanira kutaurira nebazi rinoona nezvevechidiki nekupa masimba eupfumi kuvatema kuti vajekeserwe kuti mutemo uyu unofamba sei. Vati izvi zvakakosha sezvo makambani emuno ari kuvhara kubvira muna 2011 kusvika gore rino. Pane makambani anodarika zviuru zvina nemazana matanhatu akavhara, vashandi vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu vakarasikirwa nemabasa. VaChinamasa vazivisawo kuti vashandi vanotambira madhora mazana matatu neari pasi havachabatirwa mutero kutanga gore rinouya. Vatorawo matanho achawedzera mari yehurumende akaita sekuwedzera mutero wefodya yemutsanga. Vadzikawo mutero kuvarimi vefodya vachiti mari ichaunganidzwa kubva pamutero uyu ichashandiswa pamabasa ekudyara miti sezvo varimi vefodya vari kutema miti apo vanenge vave kupisa fodya yavo. VaChinamasa vaderedza mutero yehwahwa hwemumabhodhoro. VaChinamasa vatiwo hurumende ine urongwa hwekupa hurumende dzematunhu mari asi yakamirira kuti patange pave nemutemo wokushanda kwehurumende dzematunhu idzi. Vatiwo vaisawo parutivi mamiriyoni gumi emadhora semari yekusimudzira matunhu kana kuti Constituency Development Fund, asi vati mari iyi ichapiwa nhengo dzeparamende kana pachinge pave nemutemo wokushandiswa kwemari iyi. VaChinamasa vatiwo hurumende ichabatsira varimi nembeu nefotireza nezvimwe senzira yekuti nyika iwane gohwo rakanaka. Vatiwo upfumi hwenyika huno kutarisirwa kukura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Matare eHouse of Assembly neSenate ari kutarisirwa kuzeya budget raturwa navachinamasa oona kuti oritambira here kana kuti kwete sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Central Committee yebato reZANU-PF iri kutarisirwa kusangana mangwana kuti itambire kana kuramba kurudziro yePolitbureau yekuti bumbiro rebato rivandudzwe kuitira kuti mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vapive iwo masimba ekudoma vatevedzeri vavo vaviri pamwe nasachigaro webato. Politbureau iyo yakasangana nezuro inonzi yakatambirawo zvakabuda musarudzo dzekutsvaga nhengo dzichange dziri muCentral Committee, idzo dzakasiyawo vamwe vaive mukomiti iyi vasina kudomwa kana kurambwa nevanhu vachipomerwa mhosva yekutsigira mutevedzeri wemutungamiri webato iri uye mutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru, ava vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba. ZANU-PF iri kutarisirwa kuita kongresi yayo svondo rinouya apo vaMugabe vari kutarisirwa kudoma vachazoshanda navo kusvika musarudzo dzemuna 2018. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mangongera, ava vanoti nemamiriro akaita zvino muZANU-PF havaoni Central Committee ichitadza kutambira zvakasungwa nePolitbureau nezuro.
Hazvina kunyanyondishamisa kuti ndokuvandudza bumbiro remutemo wavo kwavada kuita seZANU-PF. Ndofungamuka kana makanyatsoteerera kufamba kwanga kuchiita maMugabe vachiita marali avo apo vaizopedzisira vanyomba mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Vakatombotaura nyaya iyoyo kuti vaMugabe vanogona kupuwa matsimba ekuti vange vachidoma vanovatevedzera kana kuti madeputy avo. Izvi zvichireva kuti ipfungwa yavanga vainayo kuti vopagadzirisa sei ipapo. Chavanga vachinyanyotya ndechekuti kana post iyo yavice president ikaramba iri post inoitwa zvokuvhoterwa kana kuti inonosarudzwa kucongress, vanga vasiri shuwa kuti maMujuru vavasiri kuda kuti vange vari pautungamiriri vaizoita sei. Vanga vachitya kuti pamwe maMujuru vaigona kuzopedzisira vapinda.
Tinonzwa kuti kuvandudzwa ikoku kuri kunzi kuitwe mubumbiro kuchaenda kuchizozeyiwa mangwana nemusangano weCentral Committee webato reZANU-PF uri kutarisirwa kusangana. Mungaona pachizoita matambudziko here ekuti Central Committee inge ichiramba kana kutambira?
Maonero angu ndeyekuti kuenda kwazvakuita kuCentral Committee yakutonoitwa iya panoti pachirungu rubber stamping, kureva kuti zvakungonotambirwa zvakadaro, hazvisisina debate kana kuti kupikiswa kwazvichaitwa. Nokuti mukatarisa imimi mazuva mashomanana apfuura kwanga kuchidomwa avo vanga vachinzi vachazonopinda muCentral Committee, kureva kuti hakusisina kupikisa kwakanyanya. Nokuti avo vanga vachifungidzirwa kunzi ndivo vacharatidza kupikisa zvoda kuitwa izvi vatovhoterwa kunzi havafanira kunge varipo. Vamwe vacho havasi kutobva nemavhoti, vari kutobva nokuita zvokuvhundutsirwa kuti havatokwanisi kuisa mapepa avo kuti vange vachidomwa kana kusarudzwa kuti vapinde Central Committee imomo. Saka ndinoona kuti rambogara ziwa kuti zvichingonopinda muCentral Committee imomo zvatonotangirwa zvakadaro.
Tichitarisa ramangwana revanhu vari kupomerwa mhosva dzekuve kudivira amai Mujuru ndokunge kana chikwata icho chiripo, mungariona rakaita sei?
Zvinoenderana nekuti ivo vachafunga kuita sei. Ndinoona vamwe vakawanda vanoita zvokuongorora zvematongerwo enyika vari kutaura kuti vamwe vachaenda vachinotangawo boka ravo kana kuti bato ravo ravanoti vanozotabuda muZANU-PF. Asi mazira andinoita inini ndeyekuti vashoma vane courage kana kuti vanokwanisa kunge vachiti kune ZANU-PF, isisu pano tasvika kwamvura yacheka makumbota akubuda mumusangano tichinotanga wedu mumusangano, because mazira atinoita ndeyekuti ZANU-PF ndo hurumende, ende mazira atinoita ndeyekuti vazhinji vacho vari imomo vanhu vanotobhenefita, kungava mabhizinesi avo, kungava chiminda yavakawana nezvimwe zvakadaro.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mangongera vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musaka ngwana kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta reFerguson mudunhu reMissouri muAmerica rakaita karunyararo nezuro manheru sezvo vanhu vanga vogadzirira zuro reThanksgiving Day nhasi zvisinei kuti muguta iri manga muine mhirizhonga. Kuratidzira uku kwaive kushoma nezuro manheru uchitevera kuratidzira kunotyisa kwakatanga nemuvhuro uko kwakasiya zvivakwa zvakawanda zvaparadzwa. Mhirizhonga iyi yakatanga nemuvhuro mushure mekunge vakuru vezvemutemo vati vakanga vasiri kuzomisa mupurisa wechichena Darren Wilson pamberi pedare achitongwa nemhosva yekuuraya wechidiki mutema Michael Brown muna Nyamavhuvhu.
Mukuru mukuru anoremekedzwa muIran Ayatollah Ali Khamenei vanoti vari kutsigira hurongwa hwekuwedzera nguva yenhaurirano pamusoro peurongwa hweIran munyaya dzenuclear. Asi vati America ndoi ine zvakawanda zvainorasikirwa nazvo kana nhaurirano idzi dzikakundikana. Vachitaura paterevhizheni nhasi, vaKhamenei vati havasi kupikisa kuwedzerwa kwemwedzi minomwe kuitira kuti nhaurirano idzi dzienderere mberi.
Kanzuru yeguta guru remuKenya reNairobi iri kupomerwa mhosva yekuita zveumhondi apo inenge ichinetsana nevanotengesa zvinhu zvavo muguta iri zvikuru pakati peguta. Vanotengesa zvinhu ava vanonzi vanogara vachitiza mapurisa apo vanenge vachitengesa zvinhu zvavo zviri kunze kwemitemo. Zvinonziwo kuti munhu apiwe mvumo anofanira kubhadhara mari iri pakati pemadhora zana nechiuru chemadhora inova mari inonzi yakawandisa kuti ibviswe nevanotengesa zvinhu ava.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai dhikodha renyu kwekanguva muribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindanet pa www.channelzim.net.
Zvabuda mubhajeti ranhasi zviri kuratidza kuti vanhu vakawanda munyika vari kuramba vachirasikirwa nemabasa zvepakuti vanonge svosve nemuromo. Kubva muna 2011 gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati vanhu vanopfuura zviuru makumi mashanu nevashanu vakarasikirwa nemabasa. Kunyange hazvo hurumende yakaparura gwaro rezveupfumi reZim Asset ichivimbisa mabasa mamiriyoni maviri mumakore mashanu anotevera, zvino zvichakaita manyama amire nerongo.
Asi nenyaya yekusagadzirisa zvematongerwo enyika uye kutyorwa kokodzero dzevanhu, Zimbabwe ichiri kubatwa seyakageza negoka munyama zvopakuti pashaive kunze vanoibatsira nemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuti chirongwa cheZim Asset chishande. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze uye nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbotungamirawo sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya. Tatanga nekubvunza vaJokonya kuti vaona sei budget raturwa navachinamasa iri.
Tinotenda vachinamasa vanga vaine basa rakaoma nokuti nyika yedu mazivano haisi kunyatsokudhonza zvakanyanya. Saka zvinhu zvavabudisa kuona kwangu ndozvokugadzirisa zvinhu zvimitemo yaisina kunyatsa kumira zvakarurama nokugadzirisa hukama nevari kunze tingati atoti ma multinational financial institutions vanakawana World Bank na IMF vanyatsa kupa makomedzi kuratidza kuti vanenge vakuda kunge vanenge vakusenza pamwe chete nenyaya vataura EU kuti vanenge vakudyidzana zvakanaka pavane kunge pakuratidzika kuti pakunzwisisana ndoti ndozvinhu zvikuru zvandaona ini zvangobuda mazviri nokugadzirisa tumitemo twakatakangoipa chokuti majuta akwire mamwe achidzikiswa kuti industry gone kuti ingagone here kumuka asi vatiratidza kuti vane humbo hwakanaka nokuti vabudisa chimwe chinhu chokuti kubvira 2011 kusvika iko zvino nyika yaruza mabasa anosvika iwo anopfuura 55,000 makambani anopfuura iwo kuma 4,000 avhara kuratidza kuti vavakuziva kuti ndopane zvinhu zvinonetsa munyika.
Dr. Kanyenze, pinda itinzwe.
Ndinobvumirana navajokonya kuti hapana zvakanyanya kuwanda zvatanga tichatarisira kuna minista nokuti sekutaura kwavaita minista upfumi hwenyika hausi kutariswa kuti huchakwira zvakanyanya huchangokwira zvakangoitwa gore rino 3.2% ka 0.1% improvement hatingati chinhu chinganyanyoti tishambadzire kuti nyika yedu yave kusumuka zvakare mukatarisa IMF yakatotaura kuti tichitarisa mitengo yezvicherwa nezvirimwa zvedu ichadzika ne 6% munguva ye-2015-2016 zvichireva izvo kuti kana 3.2% iyoyi ingatonetse kuti tiiwane nokuda kwekuti mari yatinowana iri kubva kuzvicherwa nezvirimwa zviri kuunza 94% yemari yose inobva yatinowana kana tatengesa zvinhu zvedu kunze kwenyika saka ndodambudziko rokutanga chechipiri sezvataura vajokonya minista varatidza kuti vari kunzwisisa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka makambani avharwa 4610 kubva 2011 kusvika 2014 vanhu 55,414 vakarasikirwa nemabasa avo munguva iyoyi hatitarisi kuti gore rinouya izvi zvingagone kudzorerwa kumashure zvingagone kuriveswa nekuda kwokuti mareforms anotora nguva zvakare mareforms anoda kuti tinge takabatirana mukatarisa zviri kuitika munyaya dzekutongwa kwenyika idzi hapana kunyatsodyidzana kuri kuitika kana muvanhu vari muhurumende ivavo haziratidzi kuti manguva ramangwana zvinogona kungogadzirika iko zvino kuti vanhu vanogona kupatana voshanda vese vehurumende pachavo zvinhu hazvina kumira zvakanaka tozovabatanidza nevebhizinesi nevevashandi zvoreva kuti pane nyaya hombe chaizvo zvinofanira kugadziriswa
munotenderana nazvo here izvi vajokonya
vakanyenze vataura zvakawanda asi ndoda kutaura kuti tine mafungiro mamwe chete nemavonero mamwe chete nyaya yesocial contract ndeimwe yechinhu futi chinoda kuti dei chachahundwa chichigona kuti icho chigogona kugadzirisa magariro epakambani emuindastry evashandi vese nevashandirwi nevatongi vehurumende
ngatitarise mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Kanyenze
bhora harigove tine munhu mumwe chete tinotoda kuti vatambi vose vange vachiita chinhanho chavo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka saka ndo pane dambudziko ririko iko zvino izvi nyaya dzematongerwo enyika mukatarisa zviri kuitika iko zvino maringe nevanhu vari muhurumende vanofanira kunge vachibatirana vachiedzera kuti vasundire ndima ichifamba mudirection imwe chete iko zvino vanhu vasungana mbira dzakondo zvichireva izvo kuti nyika haifambi
mukupeta chirongwa chedu vajokonya pane zvatingatarisira here kuti zvingagadziriswa kana Congress yezanupf yapera
aiwa izvo totaura hatityi kutaura zvinhu zvatoona zvepolitiki ini ndotofara kuti bopoto rapinda muzanupf raita kuti vanhu varimo vanga vagarisa vavone kuti havasova varefirapo ushe madzoro hunoravanwa vanhu vavotanda vara vokanganwa basa ravakavinga
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reconfederation of zimbabwe industries vakalisto jokonya manzwa zvakare kubva kumukuru wesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vaviri ava vanga vari parunare muHarare
mashoko atiri kutambira anoti nhengo yeMDCT vaJob Sikala vanonzi vari kubvunzurudzwa nemapurisa nenyaya nechekuita nekupumana uroyi kuri kuitika mubato reZANU-PF. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vaSikala vabatwa nemapurisa nhasi kuBeit Bridge apo vanga vachibva kuSouth Africa. Mupurisa adaira nharembozha yavaSikala ati vaSikala vachakachengetedzwa nemapurisa. Asi gweta ravaSikala vaDouglas Monzora vanoti vaSikala vaendeswa kuHomicide Section yemapurisa muHarare. Studio 7 yaedza kubata zvakare vaMonzora asi vanga vasadairi foni yavo. Bepanao reHerald rakaburitsa nyaya inoti vaSikala mumwe wevanhu akasangana nevanhu vari kupomerwa muZANU-PF mhosva yekuda kupfuudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumapurisa kuti mhosva chaiyo iri kupomerwa vaSikala ndeyei.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa urongwa hwekupedza mhirizhonga pasi rose. Takatarisa madzimai nevanasikana.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001 202 465 0318, muchitudza nhamba dzenyu kutora tichigo kufonerai.
Munogona kufonawo panhamba dzinoti 1 202 617 2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguwe tunoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira. Yekutanga inoti, ndinokutendai nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Ini ndinonzi Fatso Mumberume kuchipinge kwaBangwe. Ndimhoroseraiwo mudzimai wangu Maita Fadzwa, Tafadzwa Simon Chaorea nava Masarare Zuva. Ndinokutendai nekuverenga tsamba yangu.
Imwe inotiwo, ini ndinoti pamberi nebasa varume nhau dzenyu dzinondifadza. Munotaura chokwadi, tanzwa nekudya nhoko dzezvironda. Basa sebasa, mukaverenga tsamba yangu ndingafara chose. Ndimhoreserei mudzimai wangu Stella pamwe nemwana wangu Dancel. Ndini Vitalis Nyakaya, ndiri kunyanga kwaKaterere.
Mumwe anoti, ndinonzi James Madi, ndiri kuMount Pleasant muHarare. Ndinofara nekunzwa nhau dzenyu, asi ndanga ndichikumbirawo kuti muwedzere nguva kana kuti kana kuita every hour muchiverenga kuitira takatadza kukunzwai todzibata paawa rinotevera. Ndatenda. Ndikwazisireiwo vanotevera ava: German Madi, Kasim Madi, Silajo Madi naAsam Adini. Vose ava vari kutengwe kuhurungwe.
Mukoma James Madi, chikumbiro chenyu chakakosha uye chinotsigirwa nevakawanda. Tinoda kuzivisai kuti munokwanisa kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na7 PM kusvika na9 PM. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 kusvika na1 AM. Kana muri paWiztek, tsvagai chanel yakanzi CH Zim.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita shanje vadikani. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbosha dzenyu kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001 202 465 0318.
Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001 202 465 0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora.
Kwanza msoro kutema mukoma.
Aiwa, nako kambo handro dambudziko kubva kuna Oliver Mtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva iri yapera harigai timbotarisa musoro yenawo zvakare.
Hurumende inotura hurongwa hwayo hwebudget yegore rinouya ichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi.
Central Committee yeZANU PF yosangana mangwana kuti ivandudze bumbiro remitemo ichipa mutungamiriri webato iri masimba akawandisa.
Nhengo yeMDCT vaJob Scholar vanosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekupomana uroyi kuri kuitika muZANU PF. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira.